vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano reVendors Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VSET mumasvingo nechishanu, vakaremara kunyanya vanoshandisa mawheelchair, madondoro nevasingaoni vakati havakwanisi kupinda muzvimbuzi izvi. Mumwe wevakadai ndivaMoses Chitombo vemumasvingo avo vanoti vakatorega kutengesa pakati pedhorobha nekuti hapana zvimbuzi zvinokwanisa kupindwa newheelchair yavo sezvo misuwo iri midiki uye pasina nzira inofamba nemawheelchair kana kuti rembu.
Totally hakutorina, hatitorina, vanika mutauni mese. Ukangobatwa necall of nature uri mutauni it's a great challenge, kurova kuti wakutosiya business rwafambira mutauni kutodzokera kumba kuti bhikozi hapana panhu paunogona kupinda.
Vamwe vakaremara vanoti nekuda kweizvi vanotoponera mumikoto kana kuzvibatsira pachena, vamwewo vachimanikidzwa kuburuka pauche vokambaira kupinda munzvimbo idzi, izvo zvinoisa utano hwavo munjodzi. Mukuru webasa musangano rinomirira vakaremara reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vakanguri vaisa zvichemo izvi kumaguta asi hapana chiri kubuda.
Dambudziko riripo nderokuti pamwe kushaya hanya uye nokunzwisisa kuti vanhu vane hurema vari kutambura zvakadii kuti vaone nzvimbo dzokudzibatsira kana necha yauya pavari.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vanotengesa mumisika reVSET vasamiwa wadzai vakakurudzira makanzuru munyika kuti vaise mari parutivi yekugadzirisa matambudziko aya.
Yeah, so isusu seboka reVSET tinokurudzira makanzuru ese kuti pavanenge vachiumbiridza mabudgets avo vatarise nyaya idzodzo dzevanhu vakaremara. Pavanenge vachivaka mafacilities vavake mafacilities anoenderana nekodzero dzinofanirwa kunge dzichinjwa joiwa nevanhu vakaremara.
Meya weguta remasvingo vaAlec Tabe vachitaura pamusangano uyu vakati kanzuru yavo ine urongwa hwokuvandudza zvimbuzi.
Isu seguta remasvingo tine urongwa gore rino hwokuti tivandudze zvimbuzi zvedu zvomudhorobha kuti zvikwanise kubatsira ivo vaya vanorama neurema kuti vakwanise kushandisa zvimbuzi zvavo zvimbuzi zvedu mudhorobha zvakanaka.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari vemugweru reGweru Residents Forum kana kuti GRF chausuwa zoro dzevanoti rimwe dambudziko nderezvimbuzi zvinobhadhariswa mari yakati wandei kune vakaremara.
Tinokurudzirawo kanzuru kuti iite seinoti rijusei mari dzinochajiwa kumapabilitilizi akaprivatizwa anenge achifanira kunge achibhadhara. Nekuti vamwe vanenge vakaremara asi asina mari otadza kuwana access to those facilities.
Meya weguta reGweru vaMartin Chivoko vati havo guta ravo rine zvimwe zvimbuzi zvakaiswa zvikwanisiro zvevakaremara kuti vapinde.
Mukasvika pakudzanai toilet rine marembu, even patm toilet rine marembu. Nyaya yanga iripo inyaya yenhingirikiri yekuaccessa maoffices especially the mayor's office especially the mayor's parlor kunoitirwa misangano ine chekuita nemabudgets ndokwakusina marembu.
Mutauriri webazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu munyika vaGabriel Masora vanoti hurumende yakaparura gwaro reNational Disability Policy iro rinosungira makanzuri kuti aise zvikwanisiro zvinorerutsira vakaremara.
Tinokurudzira kuti malocal authorities sinzi achipawo rubatsiro runodiwa neveruzhinji kusanganisira vakaremara vave guided nepolisi iyi, vaparure zvirongwa zvinoita kuti zvivakwa zvavo zvikwanise kuva nezvose zvikwanisiro zvinobatsira munhu wese kusanganisira vakaremara.
Gore rapera muimbi ane mukurumbira munyika akaremara Greatman Gwaze achimiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR akaendesa guta reHarare kudare repamusoro kuti rigadzire zvivakwa zvaro kuti vakaremara vakwanise kupinda. Kunze kwemakanzuru mahofisi akawanda ehurumende munyika haanawo zvikwanisiro zvinogona kushandiswa nevakaremara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.